Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kana kuti ATUZ neProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZH padande mutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vachahavana mari dzekudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa, havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZH vatakavafira zhou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona ng'anga murapwa achida vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Kuvarairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona ng'anga murapwa achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemande, nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Saka nguva yapiwa yokuvhura zvikoro pasinawo kuwedzera mari inotambirwa nevarairidzi. Varairidzi vanoti zvinorema, maonda mwoyo, mbambaira yekuta chando, makwirivindi.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Tiri vadzidzisi hedu hongu, asi tiri vabereki verimwe dizi. Vana vedu vanodawo mayunifomu, nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira kuti titengewo mayunifomu. Vana vazhinji yunifomu hadzichakwani, uyezve school fees yachona inonetsa kuti iri kubva nokuti kwese kuri kungotiwa school fees.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeATUZ amaivini yankiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova, asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Kusuwangana zvinoratidza kuti hatina urongwa hwakakwana, ende zvikoro zvedu hazvisi zvakavhurwa zvinobatsira vana, zvichangovhurwa zvekutika mabhosi kuti zvazenge zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira, vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hatina, mari hatitorina zvachose. Tiktoshaa kuti vana tovaita sei, because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch boxi, kunodaiwo maschool fees. Apa vanonga vakagara pamba more than 3 months, mainfomu hachakwani butsu chero chinhu. Kungotarisa kuti nai mwana ndomuendesa akadi. Sesamwe tine magrade 7 uniform kana isakwani, nosho kuti omuendesa akapfeka hembe here kumba. There is no money, hatina.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro muSenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asi amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro, sezvo zvavanotaura zvisingateererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Zvinhu zvinozoitika paground nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvika uko unogona kuti tipei deposit, unongosina kana pekutangira. I5 days, guys, musi wa25 kusvikira musi wa30, i5 days difference. Munhu angowane mari muhomu zvekudaro, panenge pasitorina.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro, sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro, kwete kuva panguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvari Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro, kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Nekuti ruzhinji rwevana vakanga vakuita misikanzwa nekuita zvisina tsarukano nenyaya yekushayiwa zvekuita palokudhauni idzodzi. Asi isu sebato tinoona kuti zvanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kunofunganidza ingava pfuma yekuendesa vana kuchikoro. tinoona zvakare kuti vadzidzisi vari kuti vari kuda kupurikota kuenda kunodzidzisa vana, isu hatizvikurudziri.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira kuti varairidzi vese, vadzidzisi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro 30 Nyamavhuvhu varipo vakagadzirira kurairidza vana vavo nevese vanenge vachida kudzidza. Saka tinotarisira kuti varairidzi vese vanenge vatoripo muzvikoro. Pari zvino titori nevarairidzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurairidza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi waNyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi waZvita 17, 2021. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.